Dynamos ndiyo yamira pachinano chakasimba pazvikwata zviri kurwira mukombe weligi uyu mushure mekukunda mumutambo wavo wechishanu wakateverana nekurova yadza 2-0 nezvibodzwa zvakakandwa naOcean Mushure pamwe naChristian Epupa murufaro stadium nezuro. Madhimbare asiwa nemapoints matatu chete nechikwata chiri kutungamira makwikwi aya cheChicken Inn, uyezve nemapoints maviri nechikwata chiri pachinhano chechipiri cheNgezi Platinum Stars. Asi Madhama Boys ane mitambo miviri iyo vasati vatamba zvekuti vakakunda mumitambo iyi vanoenda pamusoro pegungano iri nemapoints matatu. Vanotevera Dynamos vari kufara zvikuru nematambiro ari kuita chikwata chavo icho chakazvambirawo 9-0 chichitevera nekurova yadza 2-0 kechipiri mwaka uno kuti chikwire muutungamiri hwemakundano aya kusvika pachave pari zvino. Mumwe wavo ndimuzvare Felicitas Musapenda.
Ndinofara kuti zvoni tapinda pamamonya ipapo mutop 3 zvakadaro chanoligi tukutora hauite.
Dynamos yave nemapoints makumi mana nemashanu kubva mumitambo makumi maviri nemumwe chete, asi Chicken Inn ndiyo ichiri pamusorosoro nemapoints makumi mana nemasere mushure mekurova Hwange 1-0 muBarber Field Stadium. Murairidzi wemaGamecocks Raman Gubo anoti havasi kutarisa matambiro ari kuita Dynamos kana Ngezi Platinum Stars, achiti iye chinangwa chavo ndechekukunda mumitambo yavo vozoona kuti vanosvika papi. Asi murairidzi weNgezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya abuda pachena kuti chinangwa chavo ndechekutora mukombe weligi uyu vachisimbisa izvi nekurova kwavakaita Highlanders 3-0 muBaobab Stadium nemugovera. Ndiraya anoti vakagara pasi ndokutarisa pakasimba Highlanders nepaisina ndokuirongera kuti vanoipadza sei.
Pazvese tanga takatisimbei timu yatachitamba nayo tachiziva kuti inotamba inotamba zvikuru, asi takagara pasi tikanyatsa kuronga kuti toimisa sei. Ndozvaita kuti tiine mutambo wedu.
Kukundwa uku kwati Highlanders yadzikira zvikuru kusvika pachinzvimbo chechinomwe mugungano rezvikwata gumi nezvisere iri. Vanofarira bhoso havatisina chivimbo nechikwata chavo zvekuti zvemukombe vatokanganwa mushure mekutanga makundano aya zvine musindo. Asi FC Platinum yaramba ichikwikwidza zvakasimba mushure mekunge chikwata chanomen mapedza ichi chakatatarika, asi chikazokwanisa kukunda Black Rhinos 1-0. Kugona kunenge kudada yakaenzana mapoints neDynamos, asi iri pasi peDimbare nemhaka yekunwisa zvibodzwa zvishoma. Asi Haumain yadzoka pazvikwata zviri kukwikwidza kutora mukombe uyu mushure mekurova Bantu Rovers 3-0 mazuva matatu vachangobva kuzvamburwa 6-0 neDynamos. Vatambi vavo vaira mabasa vadzoka kubasa zvekuti vese vaive pamutambo neBantu Rovers mushure mekubhadharwa imwe yemari yavaichemera. Asi vacheri vegoridhe ava vave pasi peZPC Kariba iyo yave pachinzvimbo chechishanu mushure mekudambura Harare City 2-1 pamusha wavo muNyamunga Stadium. Mimwe mitambo yakapera seizvi: Capes United 0 Chapungu 0, Cholocho Pirates 2 Shabani Mai 1, Triangle 3 Blur City 1. Kwatambwa mitambo makumi maviri nemitatu, zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: Chicken Inn 48 points, Ngezi Platinum Stars 46 points, Dynamos 45 points, FC Platinum 45 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Shabani Mine 22 points, Hwange 20 points, Cholocho Pirates, 15 points. Bantu Rovers, 12 points. To Tarisa Mitambo ye English Premiership. Che kwata che Liverpool, chaka simbisa maroto acho ekutora mukombe weligi. Neku zambaraza Arsenal 4-0 muAnfield nezuro. Ndokupadza vateveri vavo vakawandisa muZimbabwe. Zvibodzwa zvakabva kuna Roberto Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah na Daniel Sturridge. Zvasiya maRed ave pachinhano chechipiri kwatambwa mitambo mitatu kubvira makundano aya atanga. Liverpool iri pasi peManchester United nemapoinzi maviri mushure mekunge maRed Devils akarova Leicester 2-0 ndokuramba ari pamusoro-soro nemapoinzi mapfumbamwe kubva mumitambo mitatu zvekare. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi. Bournemouth 1, Man City 2, Chelsea 2, Everton 0, Tottenham 1, Burnley 1, Watford 0, Brighton 0, Huddersfield 0, Southampton 0, Crystal Palace 0, Swansea 2, West Brom 1, Stoke 1, Newcastle 3, West Ham 0. Makundano aya ave kumboenda kuzororo sondo rino kupanguva kumitambo ye 2018 World Cup Qualifiers. Zimbabwe yakadzingwa neveFIFA makundano eWorld Cup aya mushure mekunge veFIFA vatadza kubhadhara aimbove murairidzi wemaWarriors Valinos mari yake yemuhoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.